Inini sekuona kwangu ndiri kuona mangangi pane chiitiko chemaelections arida kuuya mugore raakupera. Nekuti mukatarira mamiriro angaita zvinhu muAmerica, even macost of living zvinhu zvanga zvaakuita zvichidhura, zvakanga zvaita kuti vanhu vave nemuono wekuti maybe vaTrump vakadzoka ndo vanokwanisa kusimudzira nyika kuti America iwe futi iwe nemukurumbira zvakare. Asi vaidaro vaine chinangwa chekuti vaPresident Joe Biden vanga vaakuita vachikura, vanga vaakuteka advantage. Asi mukazotarisa strategy yashandiswa nemadhemokrasi yekuunza mukadzi kuti auye amiririre bato, zvaisa moto kuti kukuchidzira kuti kuve nemangangi, nekuti kune vaakuonawo kuti mukadzi anokwanisa kunge achizotochinja zvinhu zvemuAmerica.
Tichitarisa kuti muri kuti muri kuona paita mangange, chii chinofanira kuitwa nevaviri ava kuti vapatsanurikane?
Mafambiro anoita politics dzemuAmerica zvinonetsa kuti uzive kuti achahwina ndiani, nekuti mukatarisa pavanoungana vachiadresa pamarali, vese vari kuzadza manumbers ari kuenda kumarallies, it's almost 50-50. Izvozvi zviya nhau yemapolicies achagamuchirwa nevanhu, kuti vanhu vachagamuchira mapolicies ari kundwa navaTrump here kana kuti mapolicies achange achiundwa naMadam Harris. Mamiriro azvakaita vese vane support. MaRepublicans vari kubhiliva kuti ndo vachahwina, maDemocrats vari kubhiliva kuti ndo vachahwina.
Munoona vhoti yevanhu vatema yakakosha here pakutsvaga rutsigiro kuri kuitwa uku nevakamirira bato remaRepublican Party uyezve nebato reDemocratic Party?
Anonga akwanisa kuwana majority yevanhu vechitema, maBlack Americans, anonga akwanisa kuhwina mwoyo yemaBlack Americans ari likely kuzowana mavhoti akati wandei, nekuti mukatarisa kumashure kundo yanga iri nyaya iri kunyanya kutsviriridza pavanonga vachikampena. So kuona kwangu ndiri kuona mangangi.